va mdiwa daiwa imboziwa kuti unodiwa waisaenda rabuda futi ragwira ranyura zve ndaonda futi ndapera mafuta ose chigurumitsa waoneka maina baba unoyorini unosvika ndafa nechando etalihe ndokurota ndirere ndomuka ndichikushayiwa ndoswera ndichikutaura cheuka ndikuona iwe kure kwekava kuna mama irawandikanganwa
kosea.
Choke up.